kuratidzira kwedu kuri kufamba zvakanaka pakuronga kwatiri kuita nezuro tanga tiri munzvimbo dzese dzatiri kuratidzira tiri kumasvingo kwamutare kublawa muharare tichange tichienda zvekuchinhoi nekugweru taivako nezuro tichitaura nevashandi tichinzwisisa kuti zvinhu zvasvika pati pakuronga kwedu tiri kuona kuti urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka chaizvo uye ruzhinji rwezimbabwe vadzidzi vana vezvikoro vanotengesa mumisika vari pamabasa nevakabuda mabasa vanhu vose nevagari vemunzvimbo dzatiri kufamba vari kukurudzira kwazvo kuti tienderere mberi nokuti vari kuti zvaitika neupfumi hwenyika hwaparadzwa kuvharwa kwezvitoro vari kutyira kuti zvikoro zvingavharwazve zvipatara hazvisina mushonga mafamasis ese haasina mishonga mizhinji uye mishoma iripo yava kudhura saka tiri kuenderera mberi nechirongwa chemademonstrations edu
ko mapurisa zvaari kuti hakuna kuratidzira kuchaitwa
tinoona kuti vari kuedza kuda kuvhiringidza vanozviziva ivo mapurisa kuti havana mvumo kana mutemo wavari kushandisa asi vari kuedza kutyityidzira nekuvhiringidza vanhu kuti vasabude neuwandu saka tichaenda kumatare mangwanani ano magweta edu achange ari kumatare tichitsvaka kuti matare atare mutemo wedare wekuti tienderere mberi tiri kuona kuti zviri kuitwa nemapurisa zvekunzi kune kolera hazvisirizvo chaizvo zvavari kumira nazvo asi vari kungoedza chete kushandisa nyaya yekorera kuti varambidze vanhu kudemonstrata sezvaingoita kare munguva yamugabe saka tiri kuona kuti hapana chachinja nokuti mangwana chaiwo tiri kunzwa kuti kune magraduation kunana UZ kune magraduation akasiyana siyana kumacollege kuri kutoendwa nemutungamiriri wenyika takaonazve ZANUPF kumbare ichiungana ichiita macelebrations tikaona mafestival akasiyana siyana ari kuitwa muharare vanhu vari kungoungana vachitenderwa nemapurisa kuungana asi iyi yedu iyi demonstration ndo yakuda kurambidzwa isu hatisi kuunganidza vanhu kuzodya sezvetiri kuona vamwe vachiungana vachiita vanhu vedu havabata nemaoko vanhu vedu ndo vagara vachipinda mudhorobha saka hatina umwe munhu watiri kutora kunze kweharare achapinda mudhorobha saka tiri kuona kuti hazvina maturo vari kungoedza bedzi kutyityidzira nokuvhiringidza urongwa hwedu saka tiri kuenderera mberi sezviri kutaura vagari vemuharare
ndanzwa muchiti muri kuenda kumatare edzimhosva saka kana dare redzimhosva rikatonga kuti musaenderera mberi moita sei ipo pasara zuva rimwe chete
hatifungi kuti ringatonga saizvozvo tichitarira zvinhu zvizhinji zviri kuitika tiri kuongorora tichiona kuti magweta edu ari kuti hazvingakwanisike kuti ritonge saizvozvo kana rikatonga saizvozvo zviri kuonesa kuti hapana chatichachinja uye vanenge vachizvikanganisa vega vari kutonga nokuti vanenge vachirakidza nyika yese kuti bumbiro remutemo harishande muno uye mutemo wacho unoshanda zvakasiyana siyana maringe nokuti ndiwani uye unobva kubato ripi uye munoita nezvechii saka izvozvo tinoona kuti zvinoanyadzisa zvakanyanyisa uyezve tine chivimbo chekuti kunyange vatongi vari mumatare edzimhosva nematare edu makoti edu vari kunzwisisa zviri kuitika uye vari kuona vari kurarama vari munyika handifungi kuti pane ungada kutyora bumbiro remutemo nokuda kufadza vamwe asi kana izvozvo zvaramba kana vakatonga against us tichagara pasi tichiongorora todii tine nzira mbiri
nzira dzamuri kutaura idzi ndedzipi
yekutanga ndeyekuti hakuna freedom inouya zviri nyore saka tinongoenderera mberi kunyange paine judgment yavo yechipiri ndeyekuti tinogona kuti kana vati havasi kuda vanhu mutaundi then tochiita national shutdown toti vanhu ngavagare kudzimba yoita stay away tiri kuwirirana navanhu zvasiyana siyana vari kuti chero chamataura tinoita saka tinenge taa kuti hurumende ndiyo yaita kuti nyika imire kufambira mberi vanhu vogara kudzimba
saka pari zvino muri kutaurira vashandi kuti kuratidzirira kuri kuenderera mberi mangwana
kuratidzira kuri kuenderera mberi nezuro tatiri kwese kwese tichitaura nevashandi uye vagari vemuHarare nezuro nenhasi tinenge tine maroad shows mavagari vemuHarare vemubulawayo kumasvingo kugwero kuti nhoi vari kutenderai mberi zvinhu zvacho hazvisi kumirawo kuipa zvatenderera mberi kuipa mastoro mashops mazhinji anga avhara nezuro mafamasi akavhara uyezve zvataurwa nehurumende zvekuti vakudaisa mapraise control nemamonita takambozviona zvichiitwa kubva 2005-2006 tikazviona zvichidonhedza ikonomi muna 2008 zvichatoita kuti zvinhu zviite wese saka hapana kuti tingamira kusvika hurumende yabvuma kuti tigare pasi tigadzirise nyaya iyi.